Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Paikonomi ipapo! Maikon! Mwrozi jauti sajapi nao! Hakipenzi nguwa! Chokutanga ikuta na ratitanga ima visa isiri marizo!
Vanesonchamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tiripa utungamiriri wa Emerson Mnangagwa, ma members ya amalgamated road teachers union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende ya Mnangagwa. Tinotarisa ma members edu akabja vakatoshwa tine ma incidents anokwana kuita 7 iyo vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti hapana hurumende yakabata varairidzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Mnangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumwe wevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amai Leonard Karenyi Kore vaMorgan Komichi vatendai biti nevamwe.
Atisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Isu takatara batiri kupinda paekonomi hakuna munhu anoyakuinvesta muno marata zvakaita neconstituent infrastructure support box. Kana kuti maina machiyadzwa siya waita tara, siya waita chipatara, siya waita hospital. Izvozvo vanhu varipo vasara vane benefiti mukatimo.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hatipenzi nguva chokutanga isuta na ratitanga emazisa isiri marize. Tapina mu UK, tapamo, tapina mu Germany. Ichisunga,
Sunga one, sunga dad.
Imwe nengo MDC amai Selia Mpengo ve Musa Kubva vanoti madzimai anoda kuti asumudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki
yezvoko president takatarisana na January nokuti vana vari pa holiday asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinzviti madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini sei nekuti zvinhu nakumbira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya cooking oil chingava chingwa zvatoveva enzizvo tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisi kubhadhariswa ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupuresidendi, vanhu vari kutenga mabhakiti emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tiri mamutare muno asi mukafamba puresidendi imba nemba ine mugodhi, imba nemba ine chibhorani kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba vakaritora pakahwina baba Chamisa vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiyi avo. Baba Chamisa ndova nemakiyi yeikonomi. Iye zvino zvaani iri bhizi kukopa mapolisi edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vava mu $6 billion. Vanoba neUS dollar, vanoba necommand agriculture, vanoba nefuel, vanoba nemigodhi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba through ndege, munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Brunei nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupesira chauraya economy yedu inaye productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwanisi kuramba kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabdhaktwa, akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwira kuhira kuti vawane mari inotenga mari kuti vararame vose vanhu izvo zvinove kodzero dzavo sevashandi. Tikatarisira vakasungwa tine maincidences kwete nhamba yevanhu asi maincidences 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care vawana education vawane chekudya vawanawo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Tutarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makesis anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rotia zvimene Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masarari avo akasiswa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesisi anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa mudzimba dzavo dzavanogara vachipiwa vava madestitute nenyaya yekungoti vari mamembers yeamalgamated rotia zvimene Zimbabwe. Tichitarisa makesisi anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yeatus zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus. Tikatarisa munhu achida kutransfera achirambidzwa kutransfera dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimutwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushungurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munoti kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasationese semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotowo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka nhapwawo vari kutiita wekuti dzokera kuslavery tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuvirawo kuti dai titapurawo navo upenyu hwakafanana nevanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya vachiwanawo kurapwa vachiwana mishonga vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatipoteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka, tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinoyo basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwanda zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019, panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga. Saka patichasvika pasteji iyoyo, hurumende haizogone kuisa muzvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvekuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.
Mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudeli News sangano iza rava na chiremba rino diriri kuda kuita urukuro ne urumende richiti aringare kevanu wachifa musipatara. Mudeli News nekare chiremba wa amai piska mkumira waka uzadare rezi mosha kuti rimbo mira kutongwa kwa amai mkumira nukuti avasu kunduwa fakanaka. Mu Newsday amai opamchinguri wanoti zanu PF ya zaramba vane matosi avo vavye kusugisa zitare bato iri. Mukroniko, mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuamerica. Muherald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisember chete. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mufungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma jonga kandimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndikautaurawo pamusoro penyaya iyo yaamai Chiwenga yavari kupomerwa iyi kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga mwe akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga parisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu vanga ndisika kutaura. Ndautaura nhauye conference yakaitwa kuGoromozi. Varikunyatsotaura kuti ivo vane vision 2030. Apo ivo vanhu ava totaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Kunangagwa akapinda pachigaro fee yoita dollar something, nasuno fee uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambira neinterbank rate. Maticha nemadoktor otaura kuti tiri kudawo izvozvo zvotaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusika pepaapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero vobva votaura kuti hanzi tine vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa sikavha kuchipisa achitaura kuti zvisina musoro kudiro. Chauta hanzi une vision 2030. Apa tiri muna 2019 vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unobva kuti tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho ini? Sanction yacho iri rabviswa here? Kozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaangogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chine ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa vataona kana fungwa vanhu ava vafunga zvirema. Unondigumbura mani vanhu ava ushandiswa. Vakomana dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani vomboitawo upenyu huri nani. Vakomana tikuchivawo zvemapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwananakanaka pastudizeina. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana na Reverend Mangwa. Mangwa achitaura pamusoro petsika. Tsika dzisina mato. Kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri? Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka. Tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare diri ravo vega, vakadzi ngavagare diri ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese vatendi vese pana Mwari, kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvine chokuita nokusebedza vanhu paumwari. Ndozvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko ananzwa pana Reverend Simango. Ini ndini Simbambo farandri kuno South Africa. Ndatenda.
Wilson Babata, Babata speaking here. How are you guys, everyone?
Inyai, ngere kudongo tambanesi. Nekuti nhasi varambana vachauyirana ndokumakutana kuchifundisana. Kunyaya dzezedzi nombobuda vachigarisana vari pamwe chete. Asina kana nyaya yavanenge vachinetsana nemurume wake. Zvatozve politics zvekuti anetsana manje nemurume vaachagarisana zvakanaka. Akadi kusungwa pesa apa. Vanhu vezanupiefu ava imbavhaidzi matsotsa. Tikachizvitaura kuti imbavha ndovari kugama renyika izvezvi. Mari dzese ndovanadzo madzo munongochema kuti mari yenyika mari yenyika. Ndovari kudya izvizvezvo zvine mari dzinobuda. Zvochibuda pachena manje because vanhu vavakunetsana. Sei zvazvo zvisingabudi demokrasi.
Magadi mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira ndoda hangu taura pamusoro penhau ya yezvati yavanga vayanga vachibvunza pamusaka pokuti vakasunga maichiwenga zvakanaka kana munhu aita uhoringa asungwa patiko eno vanga vasina kuzonge paita nhau yedivhosi maichiwenga vaisungwa here apa mubvunzo wanangobvunzawo kuti kusei vazonyanya kuita simbisingo yekuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka vanhu vezake varege kutaura vachiita zvokuti vanotaurira vana vadoko kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidendi havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti wapiwa ani izvo ndo nhema zviri kungotaurwa dziri pachena because ene vanga vasingatariri izvozvo ko uyo chifi ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupiefu wakamiswa vanhu kunzi arege kutonga vachigaro arege kutonga uchifi hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa ingawani what about zveminda ndopaingonzi munhu youth wendc akubva upowa munda hakuna zvakadaro kozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukoma tanonoka wande chirongwa chaa chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa kutirei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mibvunzo yetenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika anoti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka ndatenda hangu
makadiko vashamarari vestudio 7 nokwazisai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo munoti munhu angagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikatitaure murovha saka kwaakungotevedzera zviripo mwana umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii zvekuti isu vabereki tine zvatikana tafa vana pane zvachasara vakabata zvaramba nokuti generation yose ye40s hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei mazidhara akachena ndebvu kare achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekasi sepeperbeki revachimanyirana vachichera chera vachiita zvekukorokoza zvakaomazvo tinongozvisa kuna mwari ameno kuti zvichanaka zvariini
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwezve kuti iko zvino zvikrisimasi yava padyo mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano re United Nations inokuma sangana anomirira vanhu munyika zhinji nasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzuru wekutanga musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinovagamuchira hurumende yechina yavharisa patelevision mutambo wenhabvu pakati pearsenal nemanchester united zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil wearsenal anyora patwitter pake achishora mabatirwo anoitwa nechina vayuga vechitendero church muslim Ozil ashorawo dzimwe nyika dzechimuslim achiti hatifanirwi kunyarara kana china ichiita zvinhu zvakaipa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda wechina muamerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eamerica mudunhu revirginia bepanhau renew york times rinoti akandiko kekutanga mumakore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda wechina muamerica ichivapomera mhosva yokusora New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta renorfolk kuvirginia asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi achibva avati vadzokere asi varume ava vakaramba vachipinda mukati nenzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata america yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri vechina muamerica ichiti china inorambidzawo vamiriri veamerica muchina kufamba kwavanenge vachida paita rudo runotapira sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau vanelson chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamarama vane utongi hwejekerere pasi pehurumende yavo rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndine Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti mosara zvakanaka.